manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC linyali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera kukadzi 12/2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weZANU-PF vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti mapato anopikisa asi kuzofa akatonga munyika vachiti hurumende yeZANU-PF iri kuita zvinhu zvakawanda kusimudzira upfumi hwenyika pamwe neraramo yeveruzhinji. Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT riri kukwikwidza richinzi MDC Alliance vaDouglas Mwonzora nhasi vaparura urongwa hwekutsvaga rutsigiro rwebato ravo muHighfields muHarare vachiti vanotarisira kukunda zvine mutsindo musarudzo dzemabyelection. Musangano weNational Joint Negotiating Council wakaitwa neZuro pakati pevamiriri vevashandi vehurumende nevamiriri vehurumende wakatadza kubuditsa chimuko mushure mekunge paita kupesana. Makundano enhabvu yepamusoro yePremier Soccer League anodzoka mudariro nhasi masikati mushure mezororo renguva ndefu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weZANU-PF vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti mapato anopikisa asi kuzofa akatonga munyika vachiti hurumende yeZANU-PF iri kuita zvakawanda kusimudzira upfumi hwenyika pamwe neraramo yeveruzhinji. VaMnangagwa vataura mashoko aya pakuparura kwavaita urongwa hwekutsvaga rutsigiro hwebato ravo reZANU-PF pamberi pesarudzo dzemabyelections dzakatarisirwa kuitwa mwedzi unouya. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Pamberi raPresident Emmerson Ndabuza Mnangagwa.
Vashara muEpworth nhasi pamberi pezvuru nezvuru zvavatsigiri vebato ravo pavaparura urongwa uhu nhasi. VaMnangagwa vati bato ravo reZANU-PF pamwe nehurumende yavo vari kushanda zvakasimba kusimudzira upenyu hwevanhu munyika yose kuburikidza nekusimbaradza nyaya yekurima, kuvakwa kwemafektori mumatunhu nezvimwe zvakadaro. VaMnangagwa vatiwo hurumende yavo iri kushandawo zvakasimba kuti vanhu vagere munzvimbo dzisina mapepa edzimba dzavagere vawaniswe mapepa anoratidza kuti ndivo varedzi vedzimba idzi kana kuti matitle deeds. Vati vagari vemuEpworth nedzimwe nzvimbo dzisina mapepa dzakaita seCaledonia vachapiwa mapepa aya munguva pfupi iri kutevera.
Hatikwanisi kubvisa munhu tomuisa murodhi kwete. Anotenda pakarodhi maanenge aenda munenge mune magetsi mune running water. Tozotsvaka kuti tinozovaisa kupi. Pamusoro paizvozvo veGeo Special Team yaProfesa Murira vari kuona kuti vanhu vangani in all these locations vatinosungirwa kupa title deed. Waona title deed yako sendiyo yava yako yava nhaka yako. Wava nemapepa ako anoratidza kuti iyi nhaka yachasiya vana nevazukuru nevazukuru vako.
Mashoko avaMnangagwa aya atambirwa nemufaro nevamwe vatsigiri vavo vanga vari pamusangano uyu vakaita savaJacob Ndawana.
Tinotambira mashoko ababa nekuti ndivo vakasarudzwa kuva mutungamiri anova kuti akaenda kuLiberation anova anoziva hadhishi yataiva naye nevarungu kwakusina ivo vatinoti maalisa enhingi yedzimba. Saka isu tinotenda neurongwa hwavaita vachiita kuti vanhu vagare zvakanaka pava nesettlement. So kuya kwa taita tinotsigira urongwa neuzitaurwa nehurumende tichitungamira nababa na Dr. E.D. Nyanga.
Zvichakadai vamunangagwa vatendawo kuti mune kusawirirana mubato ravo zvitevera kusafamba zvakanaka kwesarudzo dzekutsvaga vachamirira bato ravo musarudzo dzema by elections pamwe nesarudzo dzema province ebato ravo dzakaitwa nguva pfupi yadarika. Vamunangagwa vakurudzira vose vakakundwa musarudzo idzi kuti vashande pamwe chete nevakahwina vachiti chikuru ndechekuti musangano wavo ukunde musarudzo. Vatiwo mapato anopikisa hafe akatonga munyika vachiti veruzhinji vanoziva bato ravo sebato riri kushandira kuzadzikisa zvido zvavo.
Wanikwa uri kuvatongi vatongi ndivakarugana pano vesisi hava pano kuti havatongi kune vakafunga kuti wanoziva kuti nokuti kuzambia pane pati iriko PF, I think, Chilema, yakapinda ikoko. Saka, wakuno, mwisemdenda. Andi, zazaita kuzambia zaku ya wakuno. Legai ndi kubudze inyai. Indai, ama zangu, mubudze ava, warumea, the opposition. Kutikana, munakatanga kusabane tsoka. Ajibwa, muna maharana shinda China. Anatanga kusika. Nari, muna nenda state house, opposition, asatashi.
Asi mutauriri webato reCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere vati simba rekutungamira rinobva kuvanhu kwete mumuromo memunhu.
Chatinoziva isu ndechekuti vanhu ndovanodecida kuti achatonga ndiani, and munhu wese mumaprovinces ose atiri kufamba ari kuti ngaapinda ake mukomana. Saka isusu takangomirira isusu 2023 patiri kuziva isusu kuti chabuda ne 6 million votes, 2/3 majority in parliament nekuzotorwa zvakare malocal authorities. Saka isusu basa ratina rezvinezvi nderekuregister mavoters, kuona kuti munhu wese anyoresa kunyanya vechi diki kuitwa kuti 2023 election mukomana apinde.
Vachitaura pamusangano wezano PF uyu, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakurudzira vemapato ezvimatongerwo enyika kusanganisira bato ravo kuti atsvage rutsigiro murunyararo, vachiti zvetsvimbo mugodzi ave matakadya kare.
Ngatitaurirei vanhu vedu murunyararo kuti vanzwisise urongwa hwedu hwekusimudzira nyika. Hatichadi mhirizhonga, hatichadi vanhu hazvina zvazvinobatsira kuti tirwisane ugobvisa mumwe dziso kana zino, hazvina zvazvinovaka. Tinoda kuvaka nyika yedu murunyararo mukubatana.
Vamunangagwa vatorawo mukana uyu kuzivisa vatsigiri vavo kuti ivo nemutungamiri weMozambique vaPhilippe Nyusi vakabvumirana pamusangano wavakaita nezuro kuMozambique kwakare kuti vavake factory yesimbi kumanhizi pamwe neimwe ichange ichiita zvegas kubhuzi kuMozambique, zvichabatsira nyika mbiri idzi mukuwana simbi pamwe negas uye kusimudzira upfumi hwenyika mbiri idzi. Sarudzo by elections dzakatarisirwa kuitwa musi wakurume 26 munzvimbo makumi maviri nesere dzeparamende uye mumawadhizana nemakumi manomwe nerimwe chete dzekanzuru. Kuitwa kwesarudzo idzi kunotevera kudzingwa kwakaitwa vanhu vakawanda muparamende nemumakanzuru neMDCT yava Douglas Monzora pamwe nekufa kwakaita vamwe vanga vaine zvigaro izvi. Ndakamirira Studio 7 kuEpworth, ndini Frank Chikowore.
Nyika!
Mutungamiri webato rinopikisa MDC Alliance vaDouglas Monzora nhasi vaparura urongwa hwekutsvaga rutsigiro hwebato ravo muHighfields muHarare vachiti vanotarisira kukunda zvine mutsindo musarudzo dzemaby election. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau pamusangano wavaita kunhandare yezororo mumusha weHighfields, vaMonzora vati vafara neuwandu hwevanhu vapinda musangano wavo nhasi. Vati nhengo dzebato ravo dzichapinda musarudzo dzeparamende nemakanzuro dzichakunda, uye vafara kuti vanhu vapinda musangano wavo nhasi wekutsvaga rutsigiro vanga vasina kumanikidzwa.
Iko zvinezvi tikatarisa estimation panapa, vanhu vedu vanogona kusvika kuma 5000 people, ende vanhu ava havana kutimwa, vauya vega vachida musangano wavo.
Vati kana MDC Alliance ikakunda ichagadzirisa upenyu hwevana veZimbabwe munyaya dzese.
Chekutanga chatoda kuitira vanhu muno muZimbabwe ndechekuti tinofanira kupedza urombo hwapinda muZimbabwe. Vana veZimbabwe vari kunonga svosve nemuromo, vana veZimbabwe vari kutambura.
Mumwe musigiri webato reMDC Alliance, Kiki Mwiwe, audza Studio 7 kuti anotarisira kuti mubato rake richakunda musarudzo zvikuru semuHighfields West maanogara.
Muno tinotoda Dhagi. Dhagi ndewedu, hatitomborasa Dhagi, ndewedu, totomuvhotera chete.
Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Godwin Manguja.
Mapato matatu makuru munyika anoti ZANU-PF, Citizens Coalition for Change neMDC Alliance anga achitarisirwa ose kuparura urongwa hwawo hwekutsvaga rutsigiro pasarudzo dzichaitwa mwedzi unouya. Asi Studio 7 yanzwa kuti bato reCitizens Coalition for Change harina kuzokwanisa kuparura urongwa hwaro kuulawayo nezvikonzero zvisati zvaziikanwa. Mutevedzeri wemutungamiri webato iri waWelsh Mencube ndo vanonzi vanga vachifanirwa kunge vari kutungamira urongwa ihwohwo. Taedza kubata murongi wemisangano muCitizens Coalition for Change vaAmos Chibaya kuti tinzwe zvizhinji, asi vati titauri nasachigaro webato iri mudunhu reulawayo wavati vanonzi vaStole, avo vanga vasiri kudayirawo nharembozha yavo. Takundikanawo kubata mutauriri webato iri mudunhu reulawayo waSweden Chiroodza. Vamiriri vevashandi vehurumende pamwe nevamiriri vehurumende vakasangana nezuro muHarare kuti vazere nhaurirano dzemihoro yevashandi pasi pegungano reNational Joint Negotiating Council, asi zvinonzi havana kukwanisa kuzonyorerana chibvumirano chezvavakanga vasunga mumusangano uyu. Vamiriri vevashandi vanonzi vakaramba kusaina chibvumirano ichi vachiti hurumende itange yaturunura mashoko ayo ekuti yakanga yamisa basa varayiridzi vasiri kuenda kumabasa. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuru yataita nemunyori mukuru weApex Council vaJeff Dzatsunga.
Ichokwadi pakaitwa musangano weNorth Negotiating Council wanga uri musangano wekuti sezvo papa paitwa mumwe musangano wokutanga tinzwe kubva kuhurumende kuti pazvikumbiro zvataataita pane zvipi zvakabuda, nokuti isu hatishandi nezvinenge zvangobuda kana kuti zvinenge zvataurwa mumapepa. Saka takakwanisa kuita musangano uyoyo. Hurumende ndo yaifanira kuti zivisa zvayauya nazvo, saka zvayakauya nazvo ndo zvatakapakurira kuvanhu.
Zvii zvakauya nehurumende zvamakapakurira kuvanhu zvacho vaDzatsunga?
Zvokuti izvo vakati mari yemaRTGS yanga ichifungidzirwa nevazhinji kuti pamwe ndo pachabva 100 US, aiwa handizvo, iyoyo iri kuwedzerwa ne20% yobhekitetwa tujanuari. Then $100 kwakupavidzira pamuhoro kureva kuti ichiwanikwa iri mari yokuAmerica USD, kureva kuti USD package yava $175 yatinowana iri mhako yokuAmerica. Ndo zvakabuda maererano nezvemari, uye kuti vanhu vangoziva kuti mari yemaRTGS sezvandataura pekutanga inobhekitetwa tujanuari iri yakapapidzirwa ne20% $100 ichatanga muna Machi kuti vanhu vaiwane. Saka ndozvizhi zvikuru zvakabuda pamusangano.
Saka imi makatambira here zvese zvakauya nehurumende sevashandi?
Isu sokuona kwedu takaona kuti zvanga zvaita nani zvikuru chero zvisina kusvika pataitarisira, zvokuti takaona sekuti chinhano chimwe chokuti kuri kutanga vanhu vanogona kutora vomboona kuti tozotaurirana zvepamberi kuti toita roadmap ipi kuti tidzokere ku2018 kuva riyataikora nguva zvinhu zvichanga zvichiri nani.
Musangano wakaitwa panguva iyo hurumende yazivisa kuti varayiridzi vasiri kuenda kumabasa vachambomiswa kwemwedzi mitatu. Makabata sei nyaya iyozi?
Isu takati hatikwanisi kusaina chibvumirano kana imi musina kubvuma kuti muchadzokera munotaurira vakuru venyu kuti dai waro marega kudzinga vanhu kuti vanhu vamuri kuda kudzika kana kuti vamuri kuda kupa chitarafa vanhu vakaratidzira mukuburikidza nekuti zvinhu zvazvisina kumira zvakanaka kuburikidza nokuti mari yanga isingakwanisi kuuya kubatsira kwani kuuya kubasa saka isu takati ichocho chikumbiro chatakaita ngachipinde muchibvumirano ivo vakati hazvigoni tinongonotaura nomuromo isu kikati kana mati munonotaura nomuromo saisu hatichakwanisiwo kuti tinyorerane pasi nemaererano nezvimwe zvatati hamusina izvi ndo mabatiro atakazoita saka takazongoti waziva kwake waziva kwake
munyori mukuru weapex council vadavid dzatsunga vari parunhare muharare nestudio 7 bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nedenda recovid-19 izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa necovid-19 kubva zvayatanga pazviuru zvishanu zvine mazana matatu nemakumi manomwe nevana kana kuti 5374 vanhu zana nemakumi manomwe nevana 174 vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare izvo zvakasvitsawo uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 munyika yose pazviuru mazana maviri nemakumi matatu nechimwe nemazana maviri ane gumi nevana kana kuti 231,214 uwandu uhwu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayava namuongororo dzaitwa nhasi yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika kereke yeroman catholic mucameroon inoti varume vakanga vakapakata zvombo nemusi wechishanu vakabvisa mupanda wechimwe chikoro chevasikana chine mukurumbira chiri mudhorobha remamfe rinogara vanotaura rurimi rwechirungu riri kuchamhembe kwakadziwa kumadokero kwenyika iyi vanotaura chirungu vari kurwira kuzvitonga ndo vakati vane chekuita nechiitiko ichi vachiti vakafanisa chikoro ichi negadziriro yachakaita yekupinda mumhemberero dzezuva revechidiki dzakarongwa nehurumende muyaunde musi wa11 kukadzi mutungamiri weamerica vajoe biden nemutungamiri werussia vavladimir putin vari kutarisirwa kuita hurukuro parunhare nhasi mugovera panguva iyo zvinhu zviri kuwedzera kusamira zvakanaka zvichitevera kutyirwa kuri kuitwa russia kuti yagadzirira kupinda nechisimba muukraine washington yatambira mashoko epamusorosoro ekuti kupinda nechisimba uku kunogona kuitika nekukasika zvemusi wechitatu iye zvino tochienda kuna mavelas musanganya uye westudio 7 kuti tinzwe zvaatiigira muchirongwa chake chakanangana nemadzimai
chingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni marvelous mhlanganya huye ndiri muwashington nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai lucia gunguo vanova ivo vanoita mabasa akawanda vachishanda nemadzimai vanoita basa rekunge vari ivo mufundisi uye zvakare vari ivo gweta uye vaine sangano ravo rinomirira madzimai regai tiende kwavari tinzwe kuti nhasi vachange vakapfeka nguwani ipi
tinotenda chose tinotenda nekutikoka zveshuwa zita rangu ndonzi mai gunguwo sezvataurwa ndiri mufundisi asi ndinopfeka maheti akasiyana siyana pamwe pacho ndinenge ndiri kansera ndichitaura nemadzimai nemafamilies vanenge vapererwa pamwe pacho ndinenge ndiri mufundisi ndichidzidzisawe zvakare makereke ikoko pamwe pacho ndinenge ndiri loya ndichipawo advise yezvemitemo kuti vanhu togarisana sei mudzimba zviri maringe nezvemitemo saka heti dzacho shuwa dzakawandisa
tombotarisa kuti uku kutanga kwegore ra2022 zvii zvamungayambirawo kune vakateerera zvakanyanyokosha nyanya kumadzimai kunge vange vakatarisira iro gore rinoiri
chekutanga chandinoda kukurudzira kumadzimai ndechekuti gore richitotanga infact tingadai tichitoti dai takanga tatotaura navo raakunopera rakapera kuti hakuna gore idzva raunopinda usina chinhu chawakanyora pasi kuti ndiri kutarisira kuita ichi nechichi upenyu huye hwokungorarama kumuka kurara nekuswera kumuka kurara nekuswera Hauna pa uno tishita. Tinofana kwe madzimai akarongeka. Anoti goreri chipera. Rinotera racho ndakuto ziva. Kuti pamwe. Nduda kuti ndi jidivelopo inini. Semuno mudzimai. Pamwe zvinoreva kuti ndiri kudzokera kuchikoro. Nekuti kune vamwe vachiri madzimai echidiki. Nekuda kwekuti munhu anenge akakurumidza kuroorwa. Tinoona vamwe vana vanoroorwa vari kuma 17, 18 years. Mwana achotizira kutodzanemba. Bati. Edzi yacho achiri mwana mudiki ngatimbotorai for example kuti munhu kana une makore 30 ekurarama isu tine vanhu vanobelieve in long life saka kana uchararama makore 80 iwe uchiri pa 30 chete apa uri kuona kuti 30 waya unawo haana kumira zvakanaka saka ndogara here tichitambura mamwe 50 asara kana kuti ndotora sarudzo yekuti pa 50 asara apa regai nditore 5 ekuzvidevelopa ekudzokera kuchikoro kana iri O level ndoita kana kuri kuzvisimudzira kubva ku O level pamwe ndaitawo diploma pamwe ndazviendesawo ndaitawo degree rangu pamwe kudzidza kwandaita pamwe kubika makeke pamwe kugona kusona pamwe kutengesa tengesa asi tiri kuti munhu mudzimai haikona kugara wana chaunoita develop yourself mugore rino that 2022 kunyanya kuti uwane chehuviri because kana ukagara uri mudzimai usina panowanika munhu anogona kuti chimbo batawo jora iri nekuti unecha uri kuita upenyu wacha ugoreruki ndogara nchiti kune madzimai chii chaungapirwa mari kana munhu akasangana newe uchifamba kana kuti muri murodhi chaanga kupira mari chii une here zviri muhandbag zvauri kutengesa pamwe uri kutengesa mhete pamwe uri kutengesa mafurutsu pamwe uri kutengesa mazai chaiwo wana chimwe chinhu chaunacho chauri kuita chinoita kuti upurwe mari pamwe zvisina unogara pamba pako pamwe panotori nejurawo negedhi pane here chakanamirwa pagedhi ra chinoita kuti vanhu vakatarisa pageji pako vanoti regai titambuke tivape mari vamwe vanogona kunge vakanyora mafrizi pano mari yemafrizi yoita kunge shoma asi kupera kwezuva mafrizi achitengwa munhu anogona kuverenga dhora rake anovereka $2 dzake saka charamba upenyu hwekurara manheru usina kuverenga mari namata asi verenga mari tora majora uise pawega tora ma$5 uise pawega kana dai ari mabhondi ako iwayo chora ma20 bondi pao ega, ma10 bondi pao ega, ma50 bondi pao ega. Verenga mari. Ukaona warara usina kuverenga mari. Urombo huri kuuya. Iwe ramba urombo. Tangira pauno kwanisa ipapo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu. Pano pachirongwa chedu, chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Tinokutendai amai Gunguo. Tichange tiri kuenderera mberi nehurukuro iyi svondo rinouya. Tichange tichida kunzwa kune avo vari kurarama vari kumaruwa. Kuti zvii zvamuri kusangana nazvo. Tigowanikwa tichizviisawo pane penyuro vhiki nevhiki. Kana muine zvamuri kuda kutaura, munogona kuwanikwa imi muchititumira ma WhatsApp message pa number dzedu dzinoti +1 202 714 8675 number dzedu zvakare +1 202 714 8675 ini ndini Mavu Mhlanganya uye ndiri mu Washington.
Tinotenda Marvelous, iyo zvino tokupa chirongwa cheupenyu hwedu, our lives, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tine hurukuro nemunyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU vaKenya Chamyarira pamusoro pekukokwa kwavanoti vakaitwa kumusangano negurukota rezvevashandi nemabasa vaPaul Mavima kuti vasangane nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kumuzinda wavo weState House nemusi wemuvhuro svondo rinouya. Ngatinzwei vaShamyarira vachitsanangura.
Kutanga ndichekuti nyaya yekuti tionane nemutungamiri wenyika yakabvira makore maviri apfuura kubva patakaloncha tripartite negotiating forum tiina ivo president vaMnangagwa takanga tavimbisana kuti taizofanira kuzopota tichisangana periodically tichibriefana nemutungamiri wenyika sezvo TNF ichichewa negurukota revashandi vapo Mavima zvimwe zvinhu zvatinenge tarangana imo muTNF mamwe makurukota ehurumende anowanikwa aine kugombedzeka kuti aimplemente izvozvo. Saka saizvozvo tenge tine kodzero yekuti kana taronga zvataronga zvinofanira kunge zvichisitwa directly kumukuru wenyika vanhu wa president. So makore afamba tisina kunge tichivaona asi takaramba tichingozvitaura mumanagement committee TNF uye muTNF yekupedzisira yatakazoita walkout. Takataura zvichasara apa ndechekuti tichionana nemutungamiri wenyika patakaita walkout ZCTU, ZFTU neApex. Tese takaita walkout I think gore rakapera. Tikabva tanyora matsamba kumutungamiri wenyika kumahofisi avo kuti taakuda kuchionana nemi sezvo tatadza kuwirirana.
Saka isangano renyu regaere rakokwa kumusangano uyu reZFTU?
Haisi ZFTU yoga iri kuenda ikoko, kuri kuenda masangano makuru. Tinozviziva tose kuti masangano makuru munyika muno anomirira vashandi iZFTU neZCTU neApex Council. So tisu tiri kuenda kunosangana nemutungamiri wenyika totaurirana nhunha dzedu.
Tiri kuona kuti mapiwa mukana wamagara muchichemera kwemakore maviri, chii chikuru chamuchaenda kunosvitsa kumutungamiri wenyika chamungati chiri kuchemerwa nevashandi?
Chikuru chandingade kuti mhuri yeZimbabwe nekuti vashandi vese vazive kuti chatiri kunotaurirana takaisa musoro pamwe chete ndechenyaya yekuti muhoro iko zvino hauchakodzera, hauchaita kuti uwanikwe uchibhadharwa nemaRTGS kana nemabhondi. Muhoro waakutongoda kuti uchibhadharwa nemaUS dollars. So ndo chinhu chatiri kunotaurira president ichocho kuti chiitwe. Uye kunofana kudeclare yatinoti national minimum wage inofana kunge iriko kuitira vaye vashandi vanoshanda kuma organizations asatave nema NEC vanowanawo hwaro hunovapundutsa. Chimwe chatiri kutaura futi chakasimba inyaya yekuti kumonopolizewa kuri kuitwa nyaya dzetransport. Zupuko haina right yekuti imonopolize through an individual, irambidze mao makombi anokwanisa kunge achitakura vashandi kuenda nekudzoka kudzimba dzavo nevana vavo kuenda kuzvikoro nekuda kwemumwe munhu anoda kumonopolize. Zvinhu izvozvo zvinofanira kuitwa put to a stop nekuti Zupco pachezvaiti haikwanise kubata capacity yo. Vashandi vanoswera vakamira vachizvimba makumbo vachizvimba ito nekumira, zvinofanira kustopwa izvozvo. Hatidi kunyeperana kuti tine railway chitima. Chitima chinotakura vanhu chichienda navo kupi kwacho? Hani chinongofamba chete nekune marailway lines uko kuna namufakosi uko. Vashandi vese munyika muno vanobva kumufakosi. Ko vekuchitungwisa, ko vekumaobra, vekumebrain, vekupi kwesoko? So ndozve zvimwe zvatira kuti tionesane napresident izvozvo. Nenyaya yecorruption, corruption inofanira kuonekwa ichiitwa put to an end. Isu takagadzirira kuvapa umbowo neuchapupu zere wecorruption dziri kuitika mumaplant level through mashop steward members edu mumaindustry ese akafakachira nyika ino. Tinokwanisa kunge tichizviita izvozvo. So nyaya yecorruption tichaitaura zvakasimba kwete zvekumbonyarana zvezvi. Takanangana zvekare futi neudzvanyiriri wavepo modern slavery iri kuitwa nemachina vachiprotectwa nemasecurocrats. Zvinofanira kuti zvitaurwe once and for all. Toda kutora eclue kune zvinoitika kuZambia. Muchina akaonekwa achiita abuse asingaite follow malabor laws, asingateedzere mitemo yenyika ino, ngaaite pack and go. Tinoda investor anoya muno achiestablish a win-win situation. Iye anowanawo pundutso, vashandi vedu vachiwanawo pundutso, nyika yedu ichiwanawo pundutso zvekare. Kwete vanhu vanoya vachikuita makeshift arrangement ekuita loot and corrode our people and dehumanize them. Izvozvo tinoda kuti tive clear kuna president kuti izvi sevashandi we are not going to allow that.
Ko vakasatora matanho ezvose zvamune mataura izvi, matanho apa hamunozotorawo imi sevashandi?
Vakasateerera zvinhu zvatinenge tataura navo izvi, vachazoona kuti shuwa 2023 vashandi vachaita vota apathy kana kuti vanenge vaenda kunovhota vanonovhota vachiti no ngatichinjei tichage zvimwe.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri weZANU PF vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti mapato anopikisa asi kuzofa akatonga munyika, vachiti hurumende yeZANU PF iri kuita zvinhu zvakawanda kusimudzira upfumi hwenyika pamwe neraramo yeveruzhinji. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vaDouglas Monzora nhasi vaparura urongwa hwekutsvaga rutsigiro hwebato ravo muHighfields muHarare, vachiti vanotarisira kukunda zvine mutsindo musarudzo dzemabai election. Musangano weNational Joint Negotiating Council wakaitwa neZuro pakati pevamiriri vevashandi vehurumende pamwe nevamiriri vehurumende wakatadza kuwirirana pamusoro pevarairidzi vakambomiswa mabasa. makundano enhabvu yepamusoro yePremier Soccer League adzoka mudariro nhasi masikati mushure mezororo renguva ndefu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, nichiti murari zvakanaka vateereri.
Soko izika tisenda bako VOA Ndebele.